Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 21st, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about an anti-sanctions campaign being spearheaded by the Zimbabwean government and the Southern African Development Community.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us if you want to follow us on www.voazimbabwe.com and for Shona, www.voashona.com and for Ndebele, www.voindebele.com. So join in the conversation.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
An anti-sanction solidarity march is set for this Friday in various nations amid the criticism by opponents of the government of President Emmerson Mnangagwa, who claim that his administration is still violating human rights like what used to be alleged done by the late former President Robert Mugabe's government.
The West imposed targeted sanctions on the late Mugabe and his inner circle, claiming that they were rigging elections and brutalizing local people, especially those that were followers of the opposition parties.
And the late former President Robert Mugabe opposed the sanctions from the day they were imposed on him and his ZANU-PF colleagues. Let's take a listen to what he had to say previously.
As for the West, well, it's up to them to do what they choose to do. After all, for more than 10 years, I've been under sanctions. My country has been under sanctions. If they want them to continue, well, it's up to them. But we say that sanctions are wrong because they are not based on any valid grounds at all.
We're hearing there from former President of Zimbabwe, the late Robert Mugabe, speaking about sanctions, which, as we said earlier on, he was not in support of.
President Emmerson Mnangagwa has also been opposed to the targeted sanctions, resulting in him pouring thousands of dollars into an anti-sanctions campaign in USA.
We call for the unconditional lifting of the political and economic sanctions which have crippled our national development. We realize that isolation is not splendid or viable, as there is more to gain through solidarity, mutually beneficial partnerships, which, however, recognize our unique national interests. Government will thus pursue a robust re-engagement process to fully affirm our belonging to the family of nations.
We're hearing there from President Emmerson Mnangagwa, who was speaking on sanctions.
Zimbabwe has also asked the Southern African Development Community to intervene. SADC Executive Secretary Stekumena Lawrence Tex explains.
Why now? I think why now? It is not we are starting now. This process has been there. Zimbabwe has tried for quite a number of years. SADC has also been trying to work together with Zimbabwe for a number of years, but we are not seeing results. So what is happening now is to emphasize that indeed allows Zimbabweans to enjoy their political independence. They can only enjoy their political independence if the political independence is accompanied by socio-economic development. With sanctions, I have been listening, following on social media that these sanctions are targeted to individuals. You may take it that way, but once a country is in a sanction, even if, I'll go back to the issue of being targeted, even if they are targeted, you lose investors' confidence because the country is on sanction. you lose, it's a perception which is there that a country is in sanction. So who is willing to go and partner with Zimbabwe, a country which is under sanction? So that has to be understood, that we need investors' confidence. But again, it's not true that these sanctions are targeted to individuals. You have Zimbabwe is an agrarian economy. Zimbabwe depends on agriculture. But one of its bank, a development bank, is under sanction. So if you a bank is under sanction, what do you expect? It's just a continuation of calling for sanctions to be lifted. The 25th was chosen or decided by SADC heads of states when they met in August, just to emphasize that is indeed it has taken so long for this sanction to continue being in place and to be lifted. So what is going to take place? Every member state is at liberty to choose any kind of activities which they feel that is going to have an impact and to add voice to SADC voice of calling for lifting of sanctions. So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity which I cannot speak on their behalf, but there will be various. The expectation is that we are going to have various activities, but all of them with an objective of calling for lifting of these illegal sanctions. And I'm not going to hide that, because you see that elsewhere, people in other parts of the world, people, they put national interest first. You don't see citizens criticizing their government without any good reason. Criticism is okay, but let your criticism be constructive. Criticize based on facts, but so criticize also providing solutions, and also be part of that process, the solution process.
Stokomena Lawrence Tex is the SADC Executive Secretary. And this Friday, SADC member states are expected to urge their citizens to stage protests over the targeted sanctions. The USA maintains restrictive measures and targeted sanctions under some statutes that need congressional and presidential approval for them to be approved. Ye kunjalo ke mavula samhlaka esiqhuqa ngodaba lwezithezo zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. So zwile ke ukuthi kuzabe iSADC ibambisana lohulumende weZimbabwe. So ke asazi ukuthi kozala nkomoni kudaba lolu, kodwa sikubonayo ukuthi ke kulabanye abadivele ukuchitha isikhathi ngoba uhulumende uyazihlulekela. So ke zilondaba spoken ngodaba lolu, sibone ukuthi singathini ngalo lamhlanje. Ye kunjalo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Facebook page yedu, uyezve pachirongwa chedu cheStudio 7 nhasi tiri kutaura isu pamusoro pezvirango zvakatemerwa vamwe vemubato reZANU-PF vemuhurumende, zvirango zveupfumi zvinozikanwa nezita rekuti masanctions. Kuti imi muri kuzviona sei, tinoona kuti bato reZANU-PF riri kuronga iro, uyezve neSADC iri kuti iyo ichange yakatsigira Zimbabwe mukuratidzira vachiti vavasi kufara nezviri kuitika panya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika. Asi nyika dzakadai seUnited States of America imo muno matiri iri kuti iyo Zimbabwe inoziva zvekuita, inoziva iyo kuti vakagadzirisa zvinhu zvakasiyana siyana zvakadai seutongo hwechichetere kuremekedza kwe human rights nezvimwe zvakadaro, zvirango izvi zvinogona kubviswa. Asi bato reZANU-PF riri kuti iro kwete, vari kuda kuti zvirango izvi zvibviswe, nekuti ndizvo zvaita kuti mafambisirwo atingati yekufamba kwoupfumi munyika kuonekwe iko kusiri kufamba zvakanaka. Regaiti mbonzwa Blessing Zulu weStudio 7 akaita iye hurukuro nevanhu vakasiyana siyana vachitaura pamusoro penyaya iyoyi yekutemerwa zvirango. Asaka tichangonzwa mazwi akasiyana siyana vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi yemasanctions. Regaiti ende titeerere tinzwe kuti vari kuti chii.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe to develop and the improvement of their quality of life.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutora kodzero dzavo, zvikuru varombo.
Our economic recovery.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu uye kutevedzera bumbiro remutemo.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uyezve nekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, musi waNovember 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakanga zvakanangana neupfumi hweRhodesia, kureva kuti zvakanga zviri zvirango zveupfumi. Sezvatinoziva, upfumi hweRhodesia wakanga wakamiswa neupfumi hwaibva muzvirimwa, sezvo Rhodesia yainyanya kurerekera kuBritain munyaya dzekutengeserana zvinhu zvaiunza upfumi. Zvinoreva kuti zvirango izvi zvakakanganisa upfumi hweRhodesia zvakanyanya. Atingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, iya yatinoti arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia vainge vachidzvinyirira vatema muRhodesia, aya atinoti madiplomatic sanctions.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect. Restoration of the rule of law, a commitment to equitable legal and transparent law land reform, and ensuring that military
mutemo wezedera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
If there is real concrete progress along those lines, the government and people of Zimbabwe will find a committed partner in the United States.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuendana kuUnited Nations.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kumazwi akasiyana siyana tanzwa kubva kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, tikanzwa zvakare kubva kuna vaMangwana, tikanzwa zvakare kubva kuna vaHarrington vemuno muAmerica. Nhengo yeSenate yemuno vachitaura ivo zvinofanira kuitwa, tichizonzwa nhoroondo yekuti uku kutemerwa zvirango kwakabvira kure ichiri Rhodesia chaiyo, saka zvimwe zvanga zviri kutaurwa ipo pano. Uyezve ndiri kunzwa kuti titori nemunyarikani wedu wokutanga, regai tiende kwavari. Amai Sikere regaitende kwavari. Hello caller,
kutwa ipiranya yake idropping tateke uVolta Moyo econgweni. Volta Moyo, kunjani Void?
Kunjani?
Hayi, nyaphila kakhulu. How are things lapho khona?
Hayi, siyazama ukuphila, kuyatshisa kakhulu kunzima.
Ye, ungathini ke ngezitesto zenoto lezi? Kukhanya ngazani ke isadeki sibambisana ke nebandla leZANU-P F ukuthi kuwesulwe izitesto lezi, ukubona njani?
Nwayo nisadiki ikubona ukuthi kuzancedisa abantwana beZimbabwe khonoku ikufunayo. Into esifunayo yimpilo ebantwini beZimbabwe baphile kuhle. But yona limpi yamasanction phela ayiqalisi ngeZimbabwe ukukhulunywa ngayo. Sike sayizwa kubo Tripoli eLibya ngale. But ungakhangela i-economy eLibya uMuammar Gaddafi ephila, i-economy ebiphilisa abantu beLibya kuhle kakhulu, bengabhadali ama-bills amanzi kumbe even awe-electricity. But kuthiwa iLibya i-under ama-sanctions. Sekusiya ngama-leaders wona awezano abayibo ababusayo kathesi ukuthi baqiniswe okunganani. Asithini thina ama-sanctions wona lawo akhutshwe namhla nxa ekhona, ubone ukuthi izano izaphilisa abantu kuhle yini? Kanti kubuhlungu na ukuthi khonoko amanye amazwe athi hayi lingenzi lokhu nalokhu ukuthi sibe nobudlelwano. Kubuhlungu kukuyekela na, like khonoko ukuthi nxa ukhethele ukhona amasotsha engabi khona, abantu bathole ukuzibusa, abantu bengancindezelwa, abantu bengakidinyetwa, abantu bengavalelwa izinto eziningi. Kubuhlungu kuyekela ama-vices wona lawo, like i-corruption. Kubuhlungu kuyekela na ukuthi abantu bonke babe le-access to i-economy yelizwe. Mina mbona ngani asiqaleni lathi sizikhanyele. Yebo, ama-sanctions nxa ekhona affecta abantu abaningi, nxa isadaki ikubonile, hayi siza kubona nxa inxa engaphuma ama sanctions ona lo ukuthi izame ilizwe leli izalibusa kuhle na ngoba icatha ngemva kwama sanctions kuyo yonke into lalapho obona ukuthi kanti khona phi sanction ingena nga nxa umuntu esebenza ku public minister ethatha imali zonke zana I sanction ingena ngapi khona pa
Yes, I was a colleague. So, I'm going to get a number of Volta Moyo. So, he says, how difficult is it for Zimbabwe to conduct a free and fair election and to control corruption and all those kind of things that these Western countries are demanding? So, he says it's so easy to do it, only that there's no political will on the side of the government.
Trukunzo, what is never my American tradition? Hello, caller. Hello.
Hello?
Trukusa ora nani, taura yenyu mva mataura kwa muri uyezve kuti ndimani ne organization yenyu.
And you want to make it greater and the national church is in the lead.
Titsanangurirewo kuti munoona nyaya iyi yezvirango zviri kutemerwa nyika uyezve kurongwa kuri kuitwa kuti pave nekuratidzira nemusi wechishanu.
Ini ndinoona kuti masanctions ataura zvirango zveupfumi zvakazvakanzi zvakanongedza kuvanhu vanga vakanzi zvinobata mazita aya neaya asi handiwo maitikiro ari kuita masanctions. Masanctions ari kubata munhu wese ari munyika munomu. Munhu wese ari affected nemasanctions.
Vanhu vari affected vakamira sei?
Economically, ine zvito, you can see kuti economy yedu haisi kufamba. Isusu madzimai isusu vachengetedzi vedzimba dzedu hatisi kukwanisa kunyange kuprovida vana vedu nechikafu nyange yemafees nekuti inflation inenge ichikwira hatikwanisi takatemerwa zvirango zveupfumi hatakwanisi kushanda sezvataita ikanzi plan for our life even mamarriages edu ari affected right now because you see kuti baba vanenge vari kwavo vanobuda kunze kwenyika kunotsvaga kushava kana kuti mai vanobuda kunze kwenyika mhuri iyo yachisina unity pakati payo saka zviri kudispesa mafamilies saka zvinoti inini masanctions aya kuti zanupf ndeiri kuti masanctions pasinawo munhu wese muzimbabwe ijuti redu ezimbabwe tibatane tiratidzire musi wefriday kuti masanctions abviswe kuti tiwane kufamba nekuenderera mberi neupenyu hwedu
Asi takamira ipapo imi sesangano re lead saka muri kuti munenge makabatana nezano PF here kana kuti munenge muri kuita sene musi wechishanu.
Lead yakamira se lead yakamira maZimbabwe. Nekuti masanctions as affecta ma supporters ezano PF. Ari kuaffecta sese ma supporters lead ma supporters of all ten political parties. Kusiya kwema those individuals vari kuita masanctions vari that opposition inenge ichitogena my political mileage through masanctions saka tichiri kuti seZimbabwe eZimbabwe pasine masanctions
handiti chirungu munogona henyu mboti gagaga nechirungu kuti what's your position as lead in regards to sanctions
our position as lead is that we need to the removal of sanctions for better economic development.
So what are you going to be doing on Friday when we understand that there is a big protest that's going to be going on in
Harare? We are calling for every Zimbabwean to support the anti-sanctioned campaign on Friday. Let's go out in our numbers and support the anti-sanctioned campaign because it's really affecting everyone. Not even those who are targeted are not even affected by sanctions. They are living their lives well because they have the resources. But the poor Zimbabweans are those who are being affected.
Please stay on the line.
Yes, okay. Thank you so much. Sesulo Baba Labake, who keeps on Mlauzi. Baba Mlauzi, which one? Yes, I'm going to call him for it. How would you go to Wena? Would you have a chance to say no to Lolo? You know what I'm saying? It's like I'm saying from Genela. Kuti abantu bachisela ngolesihlanu so akuphosela lapho kolapha ngamafishani mfowethu
lokho yikukhathaza abantu lokhu yikuhlupha abantu ngithi nje abayazela ukuthi vele ayisezisebenzi ayisezenze ncithi lutho ngitsho akusebenzi kolihlanu kufanele baqala balungisise izinto zabo zelizwe ngapo
so kumele balungiseni ikakhulu nxa usukhangela
bakhangele ukuthi kona ukuhlukumezwa kwabantu ukuchaywa kwabantu ubotshwa ukucatshwa kwabantu lani lezinye lazo izinto okwakuthiwa bazilungise bangazilungisa zingoleziyana izinto leziyana ama-sanctioni la angaphela, kodwa asiwo ama-sanctioni futhi bahambe bekhuluma into ezingayisizo ngama-targeted restriction abantu ukuthi bangahambi babonakale phechi yakhona ngazo.
Ye, so-ke wena ufisa ukuthi kuwesulwe kumbe kuhlale kukhona wena ngubona kwakho sibini ufisa ukwenzweni?
Hayi, ukuthilwa kuyafunakala, kodwa bona abafuni, bafuna ukuvika ngomunye, ukucatsha ngomunye ukuthi kuthe khona kulimaza abantu khona bona yibo bona abafakele khona lokhu izithenziso zona lezo, hatshi abantu.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke emlawuzi, ungadinwa kusasa mfowethu.
Yebo, sibongileyo.
Okay, bye-bye baba. So according to Gibson Mlawuzi, you know, the government needs to sort out many things including human rights issues. He says you cannot expect sanctions to just be removed just like that.
Mm-hmm.
So there's need for the government to have some introspection before anything else happens. So he says it's pointless to remove the sanctions when people are still being allegedly abducted by state security agents and others.
Yes, I think we have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuksaura Nanuye Shemurkupi.
Mucharan, Mr. Trust Pang, and Ritu Habarani Shibotan.
Taurai Tinsky.
Okay. Actually, to go now down the near the Pony, my sanctions, because my sanctions are the Swee Panyakans. Couldn't find any sign. Can you bring my sanctions? I tell you. Hello.
Itaure, you move what you got, and I can ask you about it.
Hey, my sanctions, a Nika, like, could I be the name of the Munika? Because we are ready for that, and we will be ready for about that. But my sanctions, you are Kuranika, and you are those officials who were targeted, because of breaking human rights and all the stuff, no, those sanctions should remain. But we are only crying for the sanctions for the country, that it should be able to operate with other countries.
Aiwa, mashoko makuku, tutok tenda icha izu.
Maitabaza
kucho.
Starte, yeah, so nzoktake kulomunye ose kumweni, akumtati mavla sisizu tumu.
Ndruku zote tinava mujuru, ve zano PF ndoti. Halo, makadiva mujuru. Hello. Hello, vasimba mujuru, muripo ere panare. Atisikunzwa nana panapa. Hello, vamjuru.
Tiripo makasimba ere, ndikukunzwa.
Okay, ehe, tinoona nemuswe chishanu bato renyure zano PF rikuronga ero kuratidzira. Mungatisana nguro kuti zviri kufamba sei?
Tirikuratidzira muswa 25 tichibatana nehama dzedu dzemasada countries. Varikuya pamwe chete nesu kuzosupporta nyaya yekuti zvoma sanctions akaiswa pahurumende yeZimbabwe anofanira kusunungurwa kuitira kuti nyika iwane kunazosununguka zvakanaka sezvinoita nyika dzimwe dzese dzepasi rose.
Zvakakosha sei kuti muite izvi, nokuti tinoona tichinzwa kutaura kuri kuita America inoti zvizhinji zvinogona kuitwa nenyika pasina kuratidzira nezvimwewo zvakadai sekuti pave neutongo hwejechetere uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu kuti kumire munyika kuti masanctions abviswe. Muchange muri kutarisa izvere?
Zvese zvinotariswa, and isusu tinenge tichitarisawo zvinhu zvokutizvo ivo vanenge vachitaura izvozvo vane kodzero here yekutaura zvavanotaura pamusoro paimwe nyika yakazvisunungura. Saka mara zviratidzo izvi zvinoitisa kuti isusu titaurewo nyaya yeduwo tichiti aiwa kweteka, izvi zvazviri kuitwa kunyika kwedu hazvina kodzero. Saka shamwari dzetu dzinotibatsirawo kutaura meseji iyoyo.
Aiwa, batai makadaro Gibbs.
Yes, singakai kubaba mujuru oti sekuvolta moyo. Baba moyo, uyazizwela vantu vakhuluma kula vanya vati izitheso lezi zisuke. Kulo baba uSimba mujuru khonapha ke webandla lezampefu utsho njalo ukuthi hayi akukhitshwe phela izitheso lezi. Akumphendule khonapho baba.
Uma izitheso lezo ziqondane lelizwe, yebo zilungile ukuthi zisuke, but lezo ezi-targeted azisale zinjalo. Ngisithi nxa besithi bona bafuna ukudemonstrator bakhangele lokuthi bademonstrate futhi for ama-reforms ukuthi abe khona. Ama-reforms ukuthi abantu ilizwe likwanise ukuhlaleka, abantu bakwanise ukukhululeka elizweni. Bengagijimela ukuthi bademonstrate ukuthi impilo ifeve bona laba abalutshwane abayibo ababusayo. Isathaki ayibuye la nxa incedisa ikhulume konke okuyikho kuhlupha abantu elizweni. ingadidimela ukuthi yona incedise ibandla elithile izana isilo ilizwe lonke ayincedise iZimbabwe as a whole not ukuthi umjuru athi yena isadaki ishamari yethu thina bezanu haye esikoloko.
Yes, okay, Mr. Mchuru, I think you heard him. He's saying that if SADC wants to intervene, it should actually help Zimbabweans as a whole, and not to say ZANU-PF is their friend. So, and he says, add on to onto your kind of campaign some reforms, like, you know, you combine all those. So, Mr. Mchuru, can you respond to that?
Yeah, absolutely. We actually agree with what he's saying, SADC. Actually, the issue of Zimbabwean problems should be addressed by Zimbabweans.
Mm-hmm.
SADC is coming to help us to, say, facilitate Zimbabweans solving their own problems. Yes, there are things in our country that we need to fix by ourselves. Everybody acknowledges that. So SADC is simply saying, let's lay the platform for Zimbabweans to solve their own problems. Them imposing sanctions on the country actually is a force that is interfering with our ability to solve our problems. So, yes, we should independently solve our problems.
Mm-hmm.
I want to know, Tambira Vise, Varipa Facebook page, do you have your Shona Parishino Takamiza Isuku Nzwaku Batore MDC? Vachange varipano pa chirongwa chedu vachitaura kuti ivo vari kuita sei MDC inotungamirwa naNelson Chamisa takamirira tine vanyarikane vari kuuya ipo pano asi tinochingamidza munyaradzi mafumbudzi ari kuti sanctions are a national nemesis. Their authors are real candidates for the Hague. Sanctions must go like yesterday, ndokunyora kwaari kuita. Top 10 yedu emiwe kwa muzadzi ari kuti zvakuda Mwari izvi zviri kuitika. Tendai Mushongar, how are you, Sisima V and Gibbs in Zimbabwe? There is no tax, no sanctions. That's why we're calling targeted. If water gets someone, and if water gets someone, not for us, but when he said that there is a sign in Zimbabwe right now, we are free to go to America. You can get a visa and then you proceed to America. Varikutaura zvakawanda. Saka ndozvikutaurwa nemwe top 10 yedu. Elvis Chanyuka arikuti ndifonereiwo. Ndobva vaisa namba dzavo. Tabitha Manyoni, top 10 yedu iri pano, arikuti ndifonereiwo. Malvin Alvin, and sanctions are not good for us. Zimbabweans are really, it affects everything a lot. But how can these sanctions be removed whilst we're busy kurovana pachedu? No demonstrations allowed, no democracy, no reforms. Afamba nerauti nasi VOA muri kufarira zvechizano zano aiwa pari kuyewo vamwe vachange vari pano vachiwanikwa iwo vachitaura pamusoro pezvirango izvi. Tendai Mushonga, thank you so much. Victor Rurindi, hanzi zano ndiyo sanction racho. Saka regai timbokutendai uyezve titore vamwe vatereri. Gibbs,
yes, no baba Chuma lavakamwani baba Chuma unachona njani kwakanga ngamcola kulwehlile. Baba Volter Moyo, siyakwazi kuti ubanda le MTC kokelwa ke elikokelwa umnomzana Nelson Chamisa. So linangwenu kulabanye abantu bake bathi yine lati ama sanctions abe khona kodwa ibanda leni siyakelizwe lisithi hayi ayisine lati ama sanctions abe khona. Ama sanctions ezwa ukuthi kwakusephulwa ilungelo loluntu njalo kungaqutshwa ukhetho ngemfanelo okwamanje lime njani ngodaba lolu.
Akathethi namhla ngikhuluma as an individual ngingakhulumela ibandla ngoba ama spokesperson akhona abamele bameli ibandla.
Ye, kunjalo ba.
Ye, into mina engayitsho ukuthi khona iSADC ayibuye ilethe iculture yobuntu eZimbabwe. UPresident weZanu uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama transformers ucabangela abantu bezesa. Ungakhangela ilizwe selile iculture yokungafuni ukugcina izinto zelizwe ngulo lalo uthatha lapha khona kade sikuthi abantu baswele amagesi nqama ama transformers ephethwe ngabantu abasebenza khonapho ezithwa zaleged. Uyabubona ukuthi yebo ama sanctions akhona angaze akhutshwa ama sanctions okuthiwa ayiwa affect ilizwe iculture yona leyo bazayisusa kanjani ngoba vele isikhona ephakathi kwabantu.
Ye, so ungakufaka nje ngesikhiwa khonokho ke sizothi ungatshela uZulu nxa kusenelisasebenzi. Ye,
yes, I think the culture of dishonestiness and the culture of thieving is embedded within our society. I think if SADC comes to exercise the nation as a whole, so that we know the importance of being a country and putting our country forward, so that we can actually preserve the natural resources and other resources that we have in the country without stealing, without externalizing funds.
So now you're saying that there is a lot of misgovernance, you know, there's a lot of maladministration on the part of ZANU-PF. There's a lot of corruption and all those kind of ills. So how best, Mr. Voltamoyo, can all this be actually contained under the sanctions kind of umbrella?
ZANU should demilitarize and accept that the stance that they took during the war is now different from what we are today. We need people who can develop this economy. We need people with actually economic knowledge that can actually assist the country. They should actually admit that here we have failed. If one of them, how favorite that person is to the party, steal something from the country, should be actually arrested, should be removed from the government. Not to see people that are always suspected to be actually defrauding the state, they are still actually serving the same state.
Hayi kunjalo ke sicela ubambe khona phonga ikatshana baba moyo kulo baba osechona.
Ai watiri kunzwa kuti tinava zvidzai ruzvidzo veMDC imo muno muAmerica rikaitende kwavari timbonzwa vari zvidzo tokuchingamidzai pachirongwa.
Aiwa makadi henyu.
Aiwa tiri
wani. Tenda chaizvo kuve nemipanguva inei.
Ehe, motipawo pfungwa dzenyu tinoona kuti bato reZANU-PF richange riri kuratidzira nemusi wechishanu. Vachitiwo vachange vakabatana neSADC vachiratidzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri veZANU-PF zvibviswe. Mungatsanangura kuti imi munoona sei izvi?
Ndinoona kuti vacho vari kuronga kuti vaite mademonstration against masanctions kupererwa nekufunga. Nekuti kana takatarisa chikonzero chakaisirwa masanctions izvi, chaka chiri chikonzero chekuda kuti pamwe zvinhu zvingave nani munyika. But vacho vari kudedzera vacho kuti ngatiite demonstration, ndoo vari kuona sezviri nani. Asi mhomho yeZimbabwe kushupika kwairi kuita yezvinezvi hazvinei nemasanctions. Kana hazvinei nemasanctions, atinge kana iye Chris Mutsvangwa chaakatimbotaura kuti varume vari kutonga ava ndoo vari kukonzeresa kuti mhomho yeZimbabwe itambure, nekuti vari kutora mari vachiisa mhomho dzavo.
Saka pamira pakadai, pane zvamuri kuronga here imi seMDC iko kuno kunze kwenyika? Tichazobvunza zvive ZANU-PF ari pano, handisi kuzoti kuno kuvari kuratidzira here kana kuti chii change chiitika nemusi wechishanu makabatana nevari kumusha?
Ya, urongwa huripo hausi kuti urongwa hweMDC esuch. Isusu semacontained Zimbabweans vari outside Zimbabwe, we are preparing tikuronga kuti dai taito demonstration yedu yekuti izvo vanhu veSADC vaone muonero watiri kuona kuti haasi masanctions ari kukonzera kuti vanhu veZimbabwe vasafe, but inyaya yecorruption iri kukonzera kuti vanhu vasafe.
Ya, bata henyu makadaro vamujuru. Muri kunzwa zviri kutaurwa navazvidzai ruzvidzo. Pane zvamuri kuronga here? Tinoona muri muno muAmerica seZANU-PF kuti mushange muri kuita nemusi wechishanu.
Zvikuru ndizvozvo, pane zvatiri kuronga here? Toda kumira neshamwari dzedu dzeSADC toti zvavari kutibatsira kuspread the word pasi rose kuti masanctions akaipa hungu ichokwadi. Ende vakambotanga vambopindira zvambotaurwa na Walter Moyo vachiti zvecorruption. Zviri important kuti tiunderstand kuti corruption nemasanctions are two different things. Tese tinobvumirana kuti corruption yakawanda kuZimbabwe, kana president wenyika chaivo wandaura kuti corruption is a cancer. But kuti tizvibatanidze zvese tozviisa mudare rimwe chete toti zvakafananaka, zvinhu two zvakasiyana. Kana tikuda kusolva maproblems ecorruption, ngatitarisane necorruption. Kana takutarisa maproblems emasanctions, totarisanawo nemasanctions. Kana president wachitaura kuti zvo we have a collapsed economy, wotaura futi kuti we have a collapsed currency, zvinoreva kuti vanonatsonzwisisa kuti munyika mune nhamo pari zvino izvozvi. Asi kuti tikwanise kupunyuka mune zvinhu zvakadaro, masanctions ayanofanira kubviswa kuitira kuti tikwanise kutengesa zvinhu zvedu kune vanhu vanoda kutenga, kuitira kuti zvinhu zvese zviri kugadzirwa nevana vekuZimbabwe, zviri kurimwa nevana veZimbabwe, zvinokwanisa kutengesekawo munyika dzese pasi rose pasina chinhu chinotitadzisa kudaro. Takadaro manje tinotanga kuvhura makwara ekuti zvenyika yedu itange kusumuka manje tionyika pane dzimwe nyika.
Pana Lydia Mudila arikuti vamujuru, please go back home. Anzi murikutaura muri ikoko ku America, zvinhu zvakaoma ku Zimbabwe. So what are you planning as ZANU-PF to do on Friday? You are based here in the US. Are you having any solidarity marches? What's going to happen?
Yes, right now plans are underway for us to march in solidarity with our Southern African brothers. It's important for us to show a good presence here because the sanctions, if you look at ZIDERA, it's actually jurisdiction in the United States. For us to stand here and be able to deliver that message where the jurisdiction is housed to say these sanctions are hurting people, they are hurting the average Zimbabweans. And Abana and Sekurvedo are Mamushando and Africa were the most sanctions. So it's important to be not just in ZANU-PF, but Mwanawese with Zimbabwe. Mwanawese with Zimbabwe. Tinokosha kunge ave akamira nesu tichitaura kuti masanctions are should be lifted. Kuti vanhu vedu vaone mukana wekuzvibatsira pachavo.
Yeah. Okay, please stay on the line.
Baba Mkurike, Baba Mchuru. Sike statuke ubaba Mbonge ni Sithole. Ukwana kwa wani lapa. Baba Sithole, kunjani?
Ya, wani gani?
Sisi ya pila mfoweti. So, ndene fwoti ni ya kukuti siku. Zipo kukuti kaka wa mafichani nje. Uchu kutu wani ubona njani uta balulu. Kwa zi jesu ze no. Tisati. Ikanya mzani wa mzani wa liba. Ndele zani pia vlo kulumende. Kaa mwonga meli ema so mnanga kwa. Ukuti makakase ni uti. Izi jesu lezi. Zesu ulwe. Pose la kumfoweti.
Ayeto engicinga kakhulu yena le isadiki yenza iZimbabwe yele muva ngoba into engicinga isadiki nayo kayimele iqiniso kayiyitheli ibadla lezane iphefu iqiniso noma kuphezwa uthetho laphayana iyabona isadiki ukuthi izinto azihambi kahle izane iphefu makuphezwa uthetho ithumela amasetha kuthi ZANU-PF amapolisi eZimbabwe asapota iZANU-PF ngesikhathi sokhetha iZANU-PF inikeza abantu ukudla iyazi kokuthi i-opposition ayilakho lokhu isebenzisa imali yegovernment ngokurobha abantu bezimbabwe konke lokhu kungeyinye indlela yokurobha uthetho ezimbabwe okwamanje iqhubeka isabisa abantu ibopha abantu ishaya abantu abantu siyabona babulawa beshaya intatheni izindaba izolo konke lokhu yiye impawu yekhomisa sobani ukuthi iZANU-PF igqilaza abantu bayo eyiyo isithena yiyo iyakhulula ilizwe lokhu kukhululeka phela kasinakho izinto ezimbabwe so into engiyibonayo mna ngeyokuthi ama-sanctions kangaphumi andiphile iZANU-PF iziphume embusweni ahlale khona ama-sanctions lapha iZANU-PF iziphume ma ingaphumanga ama-sanctions ahlale khona ngoba vele noma iZANU-PF ingathena siqondisa izinto angeke ize ivume ukuthi iqondise uthetho ngeke ize ivume ukuthi abantu bezimbabwe bahambe bekhululekile ngoba iyazi ukuthi konke lokhu kuyikokuzokwenza iziphume embusweni so vele kunzima ukuthi iZANU-PF ilandele into efunwa i-America or i-Britain ukuthi ilandele izinto ezi-straight so iZANU-PF vele izekho
So, Mr. Mbonge Sithole is saying that SADC is one of the most problematic organizations in the region. He says they always look the other way, you know, when it comes to elections. He says it's known that soldiers and the police actually support ZANU-PF. And in some cases, soldiers have killed some people. And, you know, he's also quoting the Motlanthe Commission, what it said and all those kind of things. And he says in some cases when there are elections, there's a lot of vote buying. So SADC has never cited that. And he says right now there's police brutality and abductions, but nothing is being done. And he says sanctions must stay. I think at the case here, maybe we can have some reactions from some of the guests that we have.
Yes, let's maybe take Mr. Ruzidzo. Mr. Ruzidzo, man, squash, I should go to our one caller at Payo Fungazin.
And I don't know if you have two hands in Zimbabwe, Kundikana Tengesha at Dominica. Kundikana Tenga with Dominica.
Taurain.
Zimbabwe, Kundikana, Kutenga, Kunis Dominica, and Utah in Amari. Zimbabwe iri kukundikana kutengesera dzimwe nyika nekuti haina chairikwanisa kutengesa haina chainacho pari zvino as we speak haina chairikwanisa kutengesera dzimwe nyika kuti iwane foreign currency yairi kutsvaga nokuti vakaruta zvese mafarms akatorwa tikati tinoda mafarms nokuti chii ndokune upfumi hwezimbabwe mafarms acho akatorwa izvezvi kutaura chokwadi hakuna chiri kurimwa ikoko kumafarms chekuti zimbabwe ikwanise kutengesera dzimwe nyika maindustry akanzi tinoda kutora kuti tinoda kuti titore maindustry ave yedu chano zaka zaka naka kutigari edi achichi kubwa ziwa munda silimachona naka enda kuzimbabwe edi railway nenda pa River Brothers ya mera muti hapana chikubwa ziwa pa River Brothers chabuto enda kumutuwa kune ziwa nika kukukani wartu enda kuna malawu kutika uodze kadiri bodibata hapana chikubwa then we complain of sanctions ndati kizikudaru wakumana ndati complain kutika wakumana vanhu vataka pava chimba wa vasa kukwanisa kibatira isu Zimbabwe kati pei kumuna anukwanisa kuti aite zvinhu zvifambe taka bisa zimizi kuti simizi anga chiti jingirira waita ukapedza 4-4 unonzi haukwanisa kupinda muna first street ezvezvo kuti ukapedza 4-4 haukwanisa kupinda muna first street nekuti haukwanisa kuwana mari yekuenda kuna first street kwacho kati tikizi kudaro gentlemen ka kati ngotaurai chete kuti takundikana ezizimbabwezi kutungamira utungamiri hwaramba zvaramba voita kuti vanokwanisa vacho vatonge vasina masanctions acho wezezvozvati vamunangagwa vakasi kukwanisa kutonga nekuti vane masanctions kavahambeka vasina masanctions vapinda zvifambe unorambirire pachigaro uchiziva kuti haukwanisi.
Aiwa, mashoko makuku tu rambai makabata zvenyu makadaro ndirikunzwa kuti tine mumwe munyarikani wedu vaCharles Mutama vaMutama pindai pachirongwa tinzwe vakamirira ivo vati Zimbabwe Diaspora Organization Affiliations kuti vari kuti chii. Hello vaMutama.
Magadi Sister Marvelous.
Aiwa, tiri wadibve mataura sitare sangano renyu mubva mataura maonero enyu enyaya iyoyo yezvirango. Tichiona kuti neFriday nechishanu kuchange kuine urongwa hwakarongwa hwekuti munyika kuZimbabwe kunge kuine kuratidzira panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Taurai tinzwi.
Ndiri mukuru weZimbabwe Diaspora for Democracy Incorporated. Yes.
Saka tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, pakanaka. Ndinotenda Sister Marvelous ne Voice of America kundipa mukana wayanowe kuti nditaure panyaya yemasanctions iri kutaurwa iyi kana kuti zvirango zveupfumi zviri kutaurwa kunzi zviri kukonzeresa kutambura kwevana veZimbabwe nebato reZANU PF. Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act igwaro remutemo rakanangana neZANU PF nemakambani anofambidzana neZANU PF. Zvirango izvi zvirango zvaka kandirwa vanhu veZANU PF avo vakashungurudza nyika yeZimbabwe vakaisawo zvirango kuvana veZimbabwe kubvira ndingangoti kubvira 1980 ZANU PF ichipinda mupower takaona ichitanga kuponda zvizvarwa zveZimbabwe zvekuma Tembeleland. Catholic Commission for Justice and Peace inoti iyo about 20,000 Ndebeles who were allegedly linked to ZAPU were massacred. Tikazoona kuramba ichitonga ZANU PF ichienderera mberi hapana kana opposition yakambobvumidzwa kutonga muZimbabwe. Takatarisa vana zumu vakashungurudzwa tikaona vana ndava ningi stole vanova vakatanga ZANU PF yacho vakashungurudzwa tikazoona vaMorgan Tsvangirai vakazouya 1999 panguva iyoyo 1999 government yavaMugabe yanga yanzi neIMF neWorld Bank hatichakupai mari nenyaya yehumbavha. Saka kusvikira 1999 MDC ichizotanga kuvambwa tinoona kuti nyaya yedemokirasi yanga yaisingadiwe neZANU PF zvachose because tikatarisa mastudents University of Zimbabwe around that before 1989 Professor Adam Tambara vanga varwisa pamwe chete navaMorgan Tsvangirai one party state yaida kuunzwa navaMugabe neZANU PF. Tichizotarisa 2000 zvichienderera mberi zvizvarwa zveZimbabwe zvakapondwa izvo zvainzi zvino supporta MDC kana kuti mamembers eMDC mumaruzevha makafiwa zvisingaiti kusungwa vanhu vakasungwa ini pachangu
ndaka sungwa, ndaka tochwa,
mm-hmm.
Kuka Brit Barracks. Pango chete na Honorable Job Scholar. Ninye kuti tili nengo the opposition party, kana kuti alternative government. Izvichendera mberi, tinoona nanhasi, kune vasungwa nhasi chaiye,
mm-hmm.
vaenda in solidarity nemavendors. Vangadziore, councilor ngadziore, vasungwa. Vachienda kunoita solidarity kucourt pa Rotten Row. Dr. Magombei Musunoyo, mutungamiriri wemadokta edu, vari kunyunyuta nenyaya ye mari anohoreswa shoma shoma zvinonyadzisa muAfrica nepasi rese. Vakapambwa vakarohwa ne yakazonzi nava SB Moyo Third Force. Ende hurumende kana nhasi hasati yasunga vanhu vacho vanonzi ve Third Force. Isusu nekuziva kwedu Third Force ihurumende yavamunangagwa. Vamunangagwa kubvira kuma 1980s ndo vakanga varimo futi munyaya dzegukura hundi. Nanhasi vari kuenda mberi negukura hundi. Saka zvashamisa sei kuti nyika dzimwe dzakabudirira dzakaita seUnited States dzakaona zvakakodzera kubatsira vana veZimbabwe kuti tinoda kuisira zvirango vana ava mhondi idzi nevanhu ava vasingade kuti nyika dzibudirire, vanhu vave nekodzero dzavo dzekusarudza vanhu vaanoda nekuve nehurumende dzavanoda. Saka ndo mafambiro ari kuitwa nyaya yemasanctions. Inyaya iyi pakati pezanupf makambani avo nenyika dzakabudirira dzinoda kuti kuve nedemokrasi, kuve nekukudzwa kwezwi revanhu. Ndo inonzi zidhera yacho.
Aiwa, apo manyatsotsanangura uyezve muri kupiwa pana pamalove nemalike nevanhu vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Saka rambai makabata makadaro. Timbotora vamwe Gibbs.
Yes, yeko baba uVolta Moyo. Baba Moyo, uyamuza lapho uyakhuluma ubaba Mtama and uyakhuluma sibili ngendlela yokuthi izitshezo lezi zavela ngaphi. Kodwa kuyiwa phambili sibili abantu nxa bengatshengisela emgwaqweni kusadig region yaleyo. Kuyabe kusitshoni kuzaguqula yini okwenzakala eZimbabwe?
Akusoze kuguqule lutho baba Dube. I-SADC iyabe iyi-very dishonest because babe befuna i-cheap labour, befuna iZimbabwe ihlale injalo ingalungisekanga. Abantu beZimbabwe ama-professionals besuka begcwala wonke amazona la awe-SADC besiba i-cheap labour. In fact ngama-foreign policies abo ona lawo athi wona elinye ilizwe ngwali destabilize wena ukuadvantage ungazikhuphi ngakho. So iSADC is not being honest kuyona lindaba. Bafuna ukututukisa amazwe abo. Ama engineers they are out kuma third countries, ama doctors amanye akhona apha usizothi iSouth Africa ila ama doctors amaningi nga amaningi avele eZimbabwe. OZambia akatesa ama farmers and all that, they are actually benefiting. They are not doing that with ilo kuzeni in good faith. Ama sanctions tikaza ke siwa emphasize kangaka sithi aba affecta bezano ba bank izimali kuma offshores banezimali abazikhupha elizweni bekwanisa kuzibanka out izimoto abazihoda kwamanye amazwe zingena. So ama sanctions akhona aba affecta njani unless and until izabe ivume ukuthi abantu bezimbabwe ngabantu bezimbabwe, not ukubabona as the enemy of the state ngendlela bona abakhuluma ngayo ukuthi nxa ungayavumelani lezano you are the enemy of the state. Kuyafunakala ukuthi sonke amaZimbabweni sibe yazi ukuthi we are people together, sihloniphane. Nxa mnizani ungayithanda ngiyithande, ngila ma-reasons ami ngihloniphe that as a Zimbabwean, not nginikwe elinye ibizo kuthiwe I am the enemy of the state. Eizani kumele ivume ukuthi yona isoze icale ibusa kokuphela, ivume abanye abantu abakhethwayo ngabantu ama-people's president ukuthi babuse njengoba bekhethwe ngabantu, not ukuthi bathi lingabuya lapha liyatshonilanga ithe salwela leli lizwe akulomela abuse ngoba kalilwelanga.
Yes.
Abakhupha ama-militant defense anjalo.
Yes, yakuza kakhulu ke. So Mr. Volta Moyo is saying that ZANU-PF activists are not being affected by sanctions at all. Since they've got a lot of money, some are buying some funny cars, some are, you know, having everything. And maybe there's another question for Mr. Mchuru. It's from Skumbuzo Mladazi. He says, Mr. Mchuru, when are you planning demonstrations against corruption in Zimbabwe? You are saying you do agree that corruption is cancerous in Zimbabwe. Want to see ZANU-PF on the streets of Zimbabwe demonstrating against corruption. Smell the coffee, Mr. Mchuru. Mr. Mchuru, please.
Actually, there's another question for Mr. Mchuru before we hand him the baton. Someone is asking here that there is 4 million which is reportedly been put aside for these protests. Mr. Mchuru, they're asking that why is the government not taking that money and redirecting it to hospitals, to doctors' pay, instead of putting it on the sanctions march? If you can go ahead and answer us, please.
Yes, I'd love to answer, but in the spirit of fair and balance too. Mm-hmm. Out of six questions, then I come in. Then the pump can answer as soon as the person says whatever. Then we have a balance.
Okay. Start with the one that I asked.
But the, I mean, the stat, there's 4 million allocated for this demonstration. This is the first time I've heard about it. I'm not aware of anything like that. So right now, that's speculation that cannot be based. Secondly, Zidera is only affecting ZANU-PF. That is really not true. If people take the time to actually read the legislation, it specifically says, and I quote, the Treasury of the United States can direct my executive, my international institutions, to veto any program directed to the government of Zimbabwe. Close quote. Who is the government of Zimbabwe? The government of Zimbabwe is a representative of everybody in Zimbabwe. Mm-hmm. So money in an economy is like blood in your body. Once that blood is shut out, that economy is automatically going to break down. That is why you end up seeing Zuta Wanawara Zizokuriso, my industry are closing down, because that blood has been taken out due to sanctions. We are saying once you restore that blood, things are going to be better again in Zimbabwe. Mishonga inotanga kuwanika, because now we're now open to be able to trade with anybody anogadzira mishonga pasi rose.
Yes, so the second question from Skumbuzo Mlalazi, he says, Mr. Mchuru, when are you planning to stage demonstrations against corruption in Zimbabwe? As you have been saying that you agree that corruption is cancerous in the country. So he says people want to see ZANU-PF activists staging such demos, you know, against corruption. So, can you answer him? Can you respond?
Well, when are we going to do the demonstrations? The biggest difference between ZANU-PF and MDC, my brother, is that ZANU-PF is an extremely disciplined party. We have channels in which we communicate all these problems along our hierarchy.
Mm-hmm.
So our hierarchy, I don't need to put up a sign to say we are having a conversation with the president of the country to say there's corruption. Just like I don't need to go on social media to talk about how I had a fight with my father.
Mm-hmm.
I've got a way in which I approach my father to talk about these issues. Here I'm being simplistic so that I answer the question. Tinen zira that no shandi says go communicate within the party, what is the corruption at Chanzida. Magambo's Goma youth private ZANU-PF put out in the open minya corruption. Conversation of corruption is being held in every office in ZANU-PF right now, because we need to get rid of corruption. Corruption is a cancer, so we're saying no to corruption right now.
Thank you very much.
Let Mr. Rushidzo answer on this one, because Mr. Mchuru was pointing a finger at MDC. Mr. Rushidzo, pindaye tinzwe, mutaurewo pane zvataurwa navamujuru.
Thank you very much. Vaita basa vamujuru, but mhinduro yavo haisi mhinduro panomubvunzwa nandabvunza. Ndotofarawo kuti izvi vati vane communication yavanoita nehierarchy yavo. Ndachikumbirisawo kuti kana vachinge vachiona zvakashata zviri kuitwa nehierarchy yavo, ngavabva vacommunicata nekukurumidza, especially kana paine unlawful arrest ari kuitwa. Tine munhu akafa marumwe zuro chaiva munhu akafira mujeri. Zvinhu zvakaita saizvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa masanctions. Haangaperi masanctions, because Zimbabwe iri kuwana masanctions iyaya, hurumende iri kuwana masanctions iyaya, because vakakonzera masanctions vari kuti hamuna rule of law. Munhu kana achinge asungwa ngaaende kukoti. Kana munhu achinge ati ari kurwara ari muchitokisi ngaaende kuchipatara. But uyu munhu afa nhasi uyu akarambirwa kuenda kuchipatara.
Mm-hmm.
Ya afa. Saka izvozvo ndo zvinokutaurwa no, hazvina kunaka. Saka masanctions there ari kuzoitwa impose, ari kuitwa impose kuma individuals ari kutonga acho yayo, kwete kuvanhu vari kutongwa. Izvo zvakutafanga masanctions ari kunzi ari kuiswa kuvanhu vari kutongwa, handizvo. Ngavangotaura chete kuti no, tapundikana, maitiro ati kuita handiwo anoita kuti zvinhu zvifambe. Zvinhu zvakamira izvezvo pamusaka pekuti havasi kuita zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe. Shuwa ungati mimi vanhu vakataura kuti hanzi tiri kucommunicata kuti corruption yakaipa and you are doing it privately. Why privately?
Aiwa, batai makadaro. Tombotora, Mr. Mutama, if you're still on the... So what does need to be done for these sanctions to be removed? We see that you are saying, you know, there are certain things that Zimbabwe has actually done to attract the sanctions, but what can be done to remove them?
It's very clear. What the gentleman who is on the other line said is they are targeted towards the government of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And the government of Zimbabwe supposedly is led by one E.D. Mnangagwa.
Mm-hmm.
And before it was led by one Robert Mugabe. And those are the people who are responsible for the oppression and suffering of Zimbabweans ever since these sanctions were imposed on them and their companies or entities that they lead. So, what they need to do is reform the political system, reform the economic system so that business thrives, so that political parties, opposition political parties, civic society, voices of dissent are allowed to express themselves. People's will is respected. In 2018, we saw that there is a dispute which is still ongoing around the election,
mm-hmm.
where the Movement for Democratic Change launched a case at the Constitutional Court where they said the elections were rigged. And we saw the evidence of the Zimbabwe Electoral Commission's confusion, mismanagement, and capture by ZANU-PF or the military, where the results were announced three times. And these same people go to Botswana and Mozambique to monitor elections there.
Mm-hmm.
When in their country they cannot even run elections equally, properly, inclusively, myself as the director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy, I've been clamoring for the diaspora vote. They did not even allow Zimbabweans, more than 4 million Zimbabweans who are abroad, to vote.
Mr. Mutama, unfortunately, time is not on our side, so I'm going to have to hold you there, Gibbs, so that we can just round up with our other guests.
Yes, Kuma Lo Volta Moyo. Baba Moyo, Ngamafichani, Pose Lok Tinaba.
Mina ndizani sihlekile abanika abantu abakhethe ngabantu babukile ilizwe bona abakhethe ngabasoze ilizwe leli balibuze kahle.
Yes, siyamuzwa kakhulu lapho uyakhuluma ke uVolta Moyo. Kodwa ke nxa usubona wena bonani bangachiya nje umbuso mangeke ne
aba kumele bachiye ngoba abantu abafuzi bazaze kufike ngapi abaniki uchamiso okhethwe ngabantu abusele ilizwe ilizwe liyephambili.
Siyawuzwa baba. Yeah, Mr. Mjuru, your last word.
Mr. Apply the standard. If people are saying the sanctions are because rigged elections or corruption, mm-hmm. all those things are bad. But then sanctions should be imposed on every country in Africa, if that's the case. Sanctions are imposed simply because we had the strength to take our land back, and we're not giving that land back.
Uh-huh.
And the West needs to come to those terms.
And Mr. Rosizo, the last word.
Actually, Papo, maybe let me just go back to Ramujuru. Are you guys planning to do something here in the U.S. or you're going to support those in Zimbabwe?
No, we're going to march in D.C. on the 25th.
And who is going to march? Because we've seen you using December 12th movement. People, are you in conjunction with them or what's the situation now?
As Zimbabweans in America are all coming to D.C., to deliver this message. It's important that this message is delivered by us Zimbabweans.
Going to Mr. Rajizo, chipedzisai kuti pane imimi zvamuri kuronga here se MDC imomo nomu America.
Hongu tiri kuronga kubatsira kujoina nana ne organization yavamutama here kuti tive tino demonstrate ku
this is.
Sorry, Mr. Rosito, we are out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening. And thanks also to listeners who joined us tonight. It was Tuesday 7. Live Talk. Join us again tomorrow. This is Kips Tube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying join us again tomorrow. Let's talk. Kurukureyi.